mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Nzvimbo yedhinde inorarama nemvura inowanikwa murwizi Nyantuwe. Ndomunonwa vanhu, ndomunonwa zvipfuyo. Saka vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera coal kunoku, zvinoreva kuti rwizi rwedu rwasviba, mvura yacho hatichakwanisa kuinwa uye zvipfuyo zvedu zvinofa. Sezviri kuitika along Decker River iri kuponutwa neHwange Colliery.
Vagari vedhinde kuHwange vari kunetsana nekambani yekuChina inoti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotambira kuwanikwa aine mhosva kwaDerek Chauvin mukuuraya George Floyd gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 1554 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro, asi vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi masere nezvisere zvine mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe 288,229. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu 37,875. Vapora munyika vachiitawo 35,058. Zvinhu zvichiri zvakaita manyama amire nerongo kudinde kuHwange pakati pevagari nekambani yekuChina yeBeifa iyo iri kuti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo. Asi vagari vari kuramba vachitya kutamiswa kubva mumisha yavo, zviri kuitwa vamwe kunzvimbo dzakawanda kana pachida kucherwa zviwanikwa. Zvondo rapera, vamiriri vekambani iyi vakauya nemapurisa vakatanga kuvaka musasa. Izvi zvakakonzera kunetsana kukuru nevagari zvikapa kuti mutevedzeri wasachigaro vesangano revagari reInde Residents Association varizve mutevedzeri wasachigaro muZanu PF vaNeva Chuma vasungwe asi vakazobhadhariswa mari yechibatiso. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando kana vari kunzi chipangamazano chekambani yeBeifa vaJoshua Munyumbwe kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Gurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo vanoti mugodhi uyu unobatsira vagari nekuvawanisa mabasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Pane kambani inonzi Beifa Investments. Kambani yakarejistwa around 2019. ndokubva yapiwa special grant rinonzi rinofanira kuti ritenderwe nemutungamiri wenyika kuti vanochera coal kudinde kuhange. Saka community yekuhange kubva muna 2019 yanga ichiunganidzwa kuma meetings vachiramba project iyoyo nezvikonzero zvakawanda. Chimwe ndechekuti nzvimbo yedhinde inorarama nemvura inowanikwa murwizi Nyantuwe. Ndomunonwa vanhu, ndomunonwa zvipfuyo. Saka vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera coal kunoku, zvinoreva kuti rwizi rwedu rwasviba, mvura yacho hatichakwanisa kuinwa uye zvipfuyo zvedu zvinofa sezviri kuitika along Deka River iri kupolutwa nehwange coal yari company. Chechipiri, vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera panapa, zvinoreva kuti isu takudzingwa sezvakaitwa nhukomarangi. Tinenge takunzi chibvai pano nekuti pane kambani.
Pane umbowo here wekuti vanhu varida kudzingwa?
Already tiri kuona presence yemapurisa, politicization yeproject yacho iri kuratidza kuti ndokwa zvakananga. Chechitatu, vanhu vari kutiwo kana isusu tadzingwa kunoku, ndonzvimbo yatinoraramira, yatajaira, yatadzidza kuraramira mairi. Vanorarama kuburikidza nekupfuya mombe dzavanotengesa, vanorarama kuburikidza necraft yavanotengesa along the highway. Saka ndo chimwe chimwe dambudziko iroro. Rimwe dambudziko zvekare nderekuti pane yatingati cultural heritage site.
Munorevei mungatsanangura?
Inzvimbo yakaradzikwa vana chief nekatambe. Umambo waane katambe unotanga kuma 1920s. Saka pane madzimambo akaradzikwa pedyo neparuda kucherwa nebifa. Uyewo zvekare vari pedyo necemetery yecommunity.
Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti vanhu vanenge vaakubviswa nevashakabvu vanenge vaakubviswa pavakaradzikwa, hamene kuti vachiendeswa kupi. Saka vanhu vari kuramba. So hurumende yakachiuya nechisimba nebifa iyoyo ndokuvati chitanga ikudrilla. Community yakaungana ichiramba kuti hatisi kuda ikuno. Ndopakazosungwa Never Chuma akanopedza mazuva anenge maviri ari mutorongo akazobuditswa on bail. Saka iko zvino zvitingati draw 6 na 9 vanhu vari kuti hatisi kuda ikuno, machaina vari kuti kuno hatisi kuzobva.
Asikava maguhu pasi rose pakawanikwa zviwanikwa kazhinji hurumende dzinopindira kuti pacherwe zviwanikwa zvacho zvinonzi zvinozobatsira kuunza budiriro munharaunda dzinenge dzine zviwanikwa izvi. Pane chakaipa here kuti vekuChina vauye kuzochera marasha?
Ndinoti hongu zviwanikwa zvenyika zvinofanira kuti zvishande kusimudzira upfumi hwenyika. Ndo zvinotarisirwa nevanhu. Asi kana muchitarisa zviri kuitika muZimbabwe, tichitarisa zvakaitika kwaMarange, kwekuti hurumende payakaona kuti kune madiamonds, yakatumira mauto nemapurisa nemaCIO, vakaita zvavakaita, vanhu vakatorerwa misha yavo ikaputswa, vanhu vakadzingwa munzvimbo yeMarange vakanogariswa kuAda Transau. Nanhasi uno vanhu ivavo vari kutambura zvisingaiti. Hakuna kana achavarangarira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Derek Chauvin nezuro akawanikwa aine mhosva yekuuraya George Floyd gore rapera. Chauvin wechichena akange ari mupurisa akauraya George Floyd murume wechitema nekumutsimbirira pamutsipa wake kusvika afa, zvikakonzera mhirizhonga muAmerica nemune dzimwe nyika. Nezuro dare redzimhosva rakawana Chauvin aine mhosva nhatu dzekuuraya Floyd. Pakaziviswa kuti Chauvin akange awanikwa aine mhosva yekuuraya Floyd, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafonera mhuri yaGeorge Floyd vachiti vanotambira zvakabuda mudare redzimhosva nekuti zvinoratidza kuti mitemo yenyika inoshanda.
va Biden vakazoudza vatori venhau kuti pane zvizhinji zvinofanira kuitwa mukupedza rusaro raganda muAmerica vachiti zvabuda mudare redzimhosva izvi hazvina kukwana naizvozvo nyika inofanirwa kuenderera mberi mukurwisana nezverusaro raganda.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedy like this will ever happen and occur again. To ensure the black and brown people, or anyone, so they don't fear the interactions with law enforcement, that they don't have to wake up knowing that they can lose their very life in the course of just living their life. They don't have to worry about whether their sons or daughters will come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving their car, or playing in the park, or just sleeping at home. And this takes acknowledging and confronting head-on systemic racism and the racial disparities that exist in policing and in our criminal justice system more broadly. It was a murder in the full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see the systemic racism the Vice President just referred to. There was systemic racism that's a stain on our nation's soul.
Avo vange vari mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura nevatori venhau. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti kufona kwaitwa navaBiden kumhuri yekwaFloyd chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika anonzwisisa zvinorwadza vanhu. Tabata vaMasie kuti tinzwe maonero avo mukubatwa kwakaitwa nyaya iyi.
Pane mhosva yandiona senge chinhu chataichiexpectawo semagweta, because nyaya yacho yange iri pachena zvayo kuti akauraya munhu in the public view, and maarguments aizozo mukoti anga achingoyo maarguments ekuda kubvesawo defense yake on the technicality. Mutongo wacho maonero aita juri zvunhu zvandikati pamutemo zvunhu zvazviri expected. Munhu akaurawa haana kufa ega, saka ndingati pa judgment chayo chayo yaiswa pamutongo wacho handioni senge pane chinhu changa chichitoshamisira. Anga abatwa asina mhosva zvaitozoshamisa.
Sekuona kwenyu, munofunga kuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here kubva pekutanga?
Handiona senge yakabatwa zvakanaka, and inotaridza kuti justice system yekumatare inoshanda kuno.
Kuwanikwa kwaShovin aine mhosva kuchachinja zvinhu nenzira ipi maererano nekuita basa kwemapurisa uye ukama hwemapurisa nevanhu?
Ndinoona kuti nyaya iyi inogona kuva ine kakuda kuchinja zvinhu muno muAmerica, but chandinoona ndechekuti nyaya yandikati relationship between mapurisa especially nevanhu vatema vanenge vachisuspectwa kuti vakometa macrimes, chinhu chokuti chinoda kunyatsokugadziriswa chichienda deep into nyaya the training yemapurisa. Unokwanisa kutongwa uchienda kumajere uchinotongwawo.
Saka vaMasie, chii chatave kutarisira mukupetwa kwenyaya iyi apo Chauvin abatwa aine mhosva?
Iko zvino koti yati iri kuda 8 weeks kuti ichipedzisa nyaya iyi. Saka chakuchitevera manje inyaya yekuchipwa yatingati sentencing, kuti koti yakuchigara pasi manje yochiita semaguidelines ayo nemaererano nemabatsiro aitwa murume uyu inonzi mhosva. So koti since abatwa nenyaya 3 dzaabatwa nadzo, anekwanisa kupiwa mutongo uri up to I think panziyeso unonga kuti up to I'm not sure if I'm not mistaken 40 years ari mujere. But for each offense, saka apa nyaya iri kuitika ndeye kuti anzi zvichanzi kuda zvatikuexpecta ndezvekuti mutongo uyo unowanzi urane concurrently, saka zvesingareve kuti achaseva 40 years for each crime, angu angonzi 40 kana 2020 obva angozoseva ese pamwe chete. Saka tichangoona kuti koti ichatara kudiki, but the next stage yanyaya ichi yekuti achipuwa mutongo wake kuti achagara mujere kwenguva yakareba sei.
Vamasi, pane chidzidzo chabuda munyaya iyi here?
Ya, chopane chidzidzo chabuda munyaya iyi, inyaya yekuti police brutality or death in custody ichunu chisingangowanikwe kunyika dzimwe dzepasi pasi dzowanika nangu even muamerica muno. And police brutality yacho inenge ichida kugadziriswa ndokudzidzisa mapurisa atingati ma human rights. Chidzidzo chai chiripo ndechekuti vanhu vane simba and ma human rights afa kukosheswa and mapurisa afa kudzidzisiwa nyaya idzi dzekuti zvinhu zvakadai zvisaitike kuti.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vafonera mhuri ya George Floyd vakavabudza kuti vari kufara nezvabuda munyaya iyi. Zvaitonwa Biden izvi zvinorevei kumhuri yava Floyd?
Zvaitonwa Biden zvinhu zvinopa kuremekedzawo kumhuri yekwa Floyd kuti mukuru wenyika anga achiteedza nyaya iyi nekukosha kwayo. And zvinhu zvekuti even zvinosetawo futi example pasi rese kuti mukuru wenyika anenge ari so concerned about zviri kuitikawo mumatare edzimhosva. Ndingati nekukosha kwangu kwakaitawo nyaya iyi zvinhu zvanga zvichitarisirwawo kuti tanga tichanzwa something chakachipa kuna president. But takasa nyaya yotarisira kuti vanga vachafonera mhuri yavo ofuchi zvinhu zvatino zvinhu zvinopa kuremekedzawo futi kuofisi yavo semutungamiri wenyika muamerica muno.
Zvinorevei kumatongerwo enyaya dzemumatare nekuti kashoma kuona vatungamiri venyika vachitaura pamusoro pezvaitika mumatare edzimhosva?
Yeah, inotoona sekuti zvinhu zvakakosha pakuti paitongwa nyaya iyi hatinambonzwa zvakanyanya nyanya zvaibva kuofisi yavo nekuda kwekuti matare edzimhosva anofanira kutongo nyaya asina kapuresha kanenge kachibvawo kunavo mumapato ehurumende. So kuzotaura nyaya iyi yazopera zvinhu zvinotaridza kuti mainstitutions emuno muamerica anofanshena zvakanakisa achipanana mukana wokuongorora nyaya sezvainenge yakaita pasina kakumbunyikidza kana kakufosekedza kana kakupa pressure kune vatongi vanenge vachiona nyaya iyi. Saka zvaita nava Mr. Biden zvokumirira kuti nyaya ipere itongwe kuti vazopawo kana maonero avo kana vazotaura nemhuri yekwa George Floyd zvinhu zvinopa kakuremekedza mainstitutions emuno munyika.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai anosvika gumi nemanomwe emunyika akabatana nechishanu chadarika akanyora tsamba kuhurumende achikurudzira kuti ibvumidze kuitwa kwesarudzo dzekutsvaka zvigaro zvisina vamiriri kana kuti by election. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo idzi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 munyika. Asi masangano aya ayo anosanganisira reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Self-Help Development Foundation, Women's Institute for Leadership Development, Girls and Women Empowerment Network Trust anoti zviri kuitwa nehurumende zviri kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo wenyika. Masangano aya anoti matunhu makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 ari munyika haana umiriri muparamende pamwe nemawadhi angangosvika makumi masere haanawo vamiriri mumakanzuru zvichitevera kushaya kana kudzingwa kwevaiva nezvigaro izvi. Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakasvitsa gwaro ravo kuparamende kuZimbabwe Electoral Commission kuofisi ya gurukota rezo utano pamwe ne kuofisi ya mtungamiru enyika uye vando tarisira kuwana minduro chirunguwa sondorino.
Isusu se wawupi kubatanizira ni mawe ma Women's Rights Organization anushanda pa kupromote nyeezi demokrasi meku participate kwe madzimai mnyeezi ma elections. Takabata na tika abuda ni statement ya taka release iyo ya tiru kukurudzira urumenzi kunyanya Ministry of Youth kuti ibvumidze kuti mabai elections aitike muZimbabwe izvo zvinoenderana ne constitution of Zimbabwe. Sezvo munoziva kuti kubvira last year pakatanga COVID-19 pakaiswa mutemo wokuti mabai elections efe ambo suspendwa. Saka pane ma MPs nemakansilas vakadzingwa munozenyaidza ngatichitsika ku MDC nevamwe vakashaya. Saka isusu tirikuona zviri zvinhu zvisina kunaka kuti mabai elections ango suspendwa. Zvisingazika nokuti achaita rini izvo zviri kutyora bumbiro remutemo iro rinotsidza kuti mabai elections anofanira kuitwa after 90 days mushure mekunge munhu ashaya kana aresaina kana adzingwa.
Gwaro makarinyora rini uye makatorisvitsa here kune vamuri kutarisira kuti vange vainaro?
Hangu takarinyora izvezve. Nakana mazuva tarinyora takarisubmitawo kuparliament, takarisubmitawo kuZimbabwe Electoral Commission, takarisubmitawo kuoffice ya minister weHealth, takarisubmitawo kumutungamiriri wenyika. Saka takangomirira kunzwa kuti vanoti chii pamusoro pestatement yatakabudisa. Isusu takaona zviri zvinhu zvisingabudi zvakanaka kuti nzvimbo dzakawanda izvozvi tine more than 26 ma constituencies and more than 80 wards asina makansilas nema MPs. Sezvamuri kuziva takatarisana nedenda reCOVID-19 saka anenge achimiririra nzvimbo idzodzo pakumake sure kuti vanhu vari protected kubva kudenda reCOVID-19 panenge pasina. Ende mukatarisa masangano akabatana aya ari 17 madzimai ari kushanda achifamba munzvimbo dzakasiyana siyana achikurudzira madzimai kuti atorewo maleadership positions. So tiri kuona kuti kuvharwa kwakaitwa maelections kuri kuvharirwa madzimai arida kukwikwidza. Tinoti maaspiring women leaders ada kukwidzawo kuita macouncillors nemaMP. Saka tiri kuti bhani rikasumudzwa zvichawanisawo madzimai aya mukana wakaenzana wokuwanikwa vachikwikwidza mumatongerwo ezvenyika kuti tikave gap ramunongoziva kuti Zimbabwe ichiri kumashure panyaya yegender equality gap. Saka tiri kuona kuti mukana uyu unenge wakatinakirawo kuti madzimai akwanise kumiro achikwikwidza murunyararo.
Avo vange vari mukuru wesangano remadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Muslanganya huye tinze zvaainazvo pa Let's Talk. Ngatikurukurei.
Yave nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vechirongwa che Let's Talk. Ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu chichikokerwa neni Marvelous Muslanganya huye.
Tichiti makasimba here kune vese. Ndinoinzwa Ingrid Muhambi ndinoshandira muno muAmerica ndiri registered nurse. Ndida kutsanangura kuti pandakarwara nayo COVID ndairwadziwa soro, chipfuva, kurwadziwa muviri wese. Zvokuti ndakati ndikapona handisi kuda kupfa, ndakanzwa kurwara payoso futi zvakare. Saka ndakaruza test ndasingakwanisi kutya chikafu kuti ndinzwe kuti chikafu chiri kunyatsotesta zvakadii. Ndasingakwanisi kufemeredza chikafu zvazvisi kunhuwirira sezvabanhuwirira zvazvofanira kuita. Nanhasi ndichiri kutambura nenyaya yekuti zvinhu hazvisi kunyatso kunhuwirira kana kunhuwa, hapana chandinonhuwidza. Vaccine payakauya handina kurega kuenda. Ndakaenda ndototi kurwadza kwacho chirwere cheCOVID. Ndakaenda ndikandobaiwa jekiseni rekutanga. Ndakapuwa Pfizer vaccine, unopuwa kaviri. Saka ndakaenda pekutanga the first day muoko wangu ndiwe kwa ingurwaza pana chumi chagambu ya kunieza sirika kechipiri ni kandare chitu na 2 weeks later nikana kutoka nga lakua vaccine chitu nikaita kumbuita machiuzu mbiri pana ngutura parasitimon pana lora rama the next day hapana shalaka kwa tupira kishosho na nasindu kuzwa mungusha hapana nimeche kumpatimeza chandika chagamba kwenye COVID naka tola ima vaccine kena manza hawe
Makadini muri ya Zimbabwe Zitandu netu kwa bleti Zindi Kumushandi nubakushamba Kwa bushu Asi ndiri kuno Tigarangu muno mbochana Tira mnjumbo yeye matravidi Ina angu Ndinechichemu kuwa raizi Kumaticha edu Iko jinezi maticha aru Akasainda kuno zibisa vana Ya wanamu yedu futisuwa bereki Chiru kubisa maskofi Asinga naru kunzavendo uchukuru Asa kushika kuchikora hakuna teacher. Taikumbira hurumende pabuda yachipindira yagadzirisa. Tinoziva kuti upenyu hwakaoma munyika yedu yeZimbabwe. Asi ngavagadzirise pakati pematicha nevana. Dambudziko riri kuitwa rine maticha rekuti mari iwedzere. Ndiro dambudziko ratana rozvesi wabereki. Rekuti ndichatsvaga mari yeschool fees yakawedzera. Ndonobhadharira mwana. Asi mwana haasi kukwanisa kunowana zvidzidzo zvake zvakakwana muklasi. Haasi kunosvika muklasi neina ticha. Asi kuchikora anonzi ngauya yakabata mari yake yakadii yakakwana. Saka taakuchemawo ipapo. Dai hurumende yapindira otagona kubatsirwa. Pava akati pevana nematicha, varairidzi nevabereki. Zvaatobata vana nekuti vana havasisina dzidzo yakakwana.
Magazine tete mafe, mkutawarao na Jennifer, tiri kuno ku South Africa ku Eastern Cape. Nindu nungo chema wako tidai vano miriri la timenika, vango tisi nungo rao mwenyekedi wa Zimbabwe. Kwa zinishaka oma weduwe, mkatazaye zinezi. Even masala rezakupi wa vano wa asutombo fadza kana vano warukubaruku janyuri kwa zaka oma. Even mapulisa acho, arukusha anda bata asutombo ridabasa racho asinenye kutuwa ningwa shitoshiko ukufa. Nusaka wachisingiri. Chabutidai pangu wanikova nubatira. Sema batira avakangu ita uza kaitwa kumozambiki. Seishi yoshishu kumozambiki wakaita uondo Zimbabwe ikano kundira ikoko. Tanzwane uranda. Muruku wadza Zimbabwe wa msitombo naki. Tachose. Ije zishiru katumira mwana mari. Hachato mbozi watani iti nae wana wakungu ita jisina maturo ni mari zati. Nenye kutivaru kutofiringizi kane munu urimunye kamedu. Saka ntutongo chema uko chidai zashi zira zimini kaza kupindirawo tabatsirwa weduwe nokuti Zimbabwe yacho haichambonakidza kana kutotori mwana weZimbabwe munomu zvakutonyadzisa kana kusekesa chechezvo yakuita kunge nyika isina kana basa kana chikoro chatakadzidza chese chakutoshaya basa saka ndongo chemawo kuti dai vabatsirikana vamwewo vapindira
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Chinotenda Marvelous idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera vatereri mazuva ano namba dzekuti mutumire mameseji enyu hadzisi kushanda zvakanaka tichakuzivisai kana zvese zvagadziriswa zvekare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Vagari vekudinde kuwange vari kunetsana nekambani yekuChina inoti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotambira kuwanikwa aine mhosva kwaDerek Chauvin murufu rwaGeorge Floyd. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi divai nesu zvekare manero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini ndini Tanona Kawande ndini muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.